kwazwai muri eZimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tina muzvare kamuchirai Gomo umwe wevechidiki anogara kusouth africa tichibata nyaya yezuva reworld refugee day iro rakabva kucherechedzwa nepasi rose chinapfuura katiende kuna Gamu kuti tinzwe zvizhinji. Gamu, ndinomukamuchira muchirongwa. Zviri kufamba here sisto?
Zviri kufamba muri pfungwa.
Aiwa, isu tiri pama 1-3-4-3-4 tiri kufara kana muchifarawo. Right, nyaya iri mugango wainzwa. Tiudzeiwo maonero enyu pamusoro pezuva reworld refugee day.
World refugee day rinotifadza because it's not every day that someone celebrates kuti wakabva munyika mako uchienda kune imwe nyika, and vanhu vakawanda havambonzwisisa what we go through each and every day being munyika yesiti yako, especially being in South Africa. Vanhu vemunomu vari rafu zvisingaitei, vanotidedza mazita. There is nothing as painful as kudedzwa kunzi kwere kwere. So it's painful kuva munyika inei atina freedom. Haukwanise kutaura mukombe uine mumwe wako muZimbabwe, munotoshandisa sign language muchitya kuti if we talk at any point text inokwanisa kutongomira takarohwa munomu. So to be celebrated, it's really a good thing because it's we're not here by choice.
Sezvo mati hambatu zvakanaka kuSouth Africa, chii chakaita kuti musarudze kundogara ikoko?
Reason yakaita kuti ndizodecida kuuya kuSouth Africa ndeye the situation in Zimbabwe. Hakuna mabasa. I finished chikoro. I wanted to go to university. Mari university haisi kutangika. Hapana chimwe chaunokwanisa kuita chekuti ungati ndakushanda or I can do a part-time job kuZimbabwe then go to school. So pane kugara pamba. I saw kuti it's better kuenda ku South Africa. So I decided we are South Africa because of studies. Ndaida kuenda kuchikoro andina kuda kugumira palevu yeku high school. Ndaida kuenda ku university.
Mambo bata nyaya yekuti muri kuchikoro. Chimbondiudzaiwo kuti muri kuzvita sei nekuti ku university ku South Africa uko kunodhura kana uri chizvarwa chekunze kwenyika.
It's not easy mkoma Mike kuenda kuchikoro kunoku, especially uchizvishandira wega uchibhadhara fees yacho wega. It's not easy at all. My universities ekunoku, they are expensive. But apana option, apana chimwe chaunokwanisa kuita. Unenge uchida kuti uende kuchikoro kwacho. Zvinhu zvakazonzi zvanaka kuZimbabwe ukadzokera kunyika kwako kana usina chawinacho, ziva kuti hapana auri wane basa. Saka uku kugadzirira ramangwana ratisingazive kuti richamira sei nesituation yemuZimbabwe.
Tinonzwa vechidiki vekuSouth Africa vachichema-chema vachiti mabasa munyika hamuna. Imi muri kumawana here?
Situation yemuSouth Africa yasiyana neyekuZimbabwe pakuti zvinenge zvichinzi hakuna mabasa, but anenge ariko. Kwavariwo chavanoti hakuna mabasa inyaya yemari. Basa rinenge richinzi hariko, it means you getting underpaid. So isusu ndo hatinoendera mabasa iwayo, then woshanda. And these days we facing my situations ekuti unoenda kubasa uchitsvaga basa, but then unosvika ikoko basa rawa apply ariko. Let me give my example. I applied for a job. After I applied, I was called for an interview. I went there. Ndasvika ipapo, there was no office yebasa ravakataura nezvazvo. Vakatotanga kundudza something else which is different from basa. Vakatanga kundudza about acting ma porn videos. Vadaro vanokuoffer mari yekuti you get tempted to do these things. Mukuona izvozvo ndakabva ndati inini zvandizvikwanisa, then I left. Even mumabasa macho they abuse you, like unobatwa rafu. For example, I was working for a garage. Murungu ipapo aikutuka zvekuti anokutukira your family.
Inga zvakaoma. Yeah, asi nguva ndiyo yadyana naGamu. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you so much, Mike. Have a good night. Bye.
Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisangane padande mutande apo pa Twitter uyezve pa Instagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzibate panapa pa Studio 7 dzinoenderana nevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo bigmyke3 bigmyke3 pa Twitter nepa Instagram. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Tosangana pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubatana nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Muri Zimbabwe, ngatisangane ine musi wechipiri. Bye bye.